rinorwa hondo gari jeke sewo zira yango shoko rinorwa hondo gari chene sewo zira yango haina urura sihandina kurasa rura diro zira yango.